kambani yeMerck yakagadzira iyo mushonga unonzi iwo Monuprevia, iri e-drug rinoshandiswa kurapa COVID-19, zvakada kufanana ne-drug ratinoshandisa kana tichirapa flu rinonzi Tamiflu. Uyu mushonga mapiritsi, and mapiritsi ekuti vanhu vanotora tinoti mapiritsi 4 kaviri pazuva kwemazuva mashanu. Saka kosi yese inenge iri iyo mapiritsi anokwana makumi mana, 40 for the 5-day course. Siyano iripo pa Monuprevia nemamwe ma drugs e-COVID-19 ndeyekuti uyu mushonga unokwanisa kutorwa nevanhu mudzimba, zvasiyana nemushonga watinoti Remdesivir, unopuwa intravenously, unopuwawo for mazuva mashanu. Koitazve ma monoclonal antibodies, ayazve anenge ari mainfusions anoita zvokubayiwa muropa, and vanhu vanenge vachitoenda kumacenters kuti vanobayiwa ropa.
Pane humbowo here, Dr. Ranga, hunoratidza kuti mapirizi awa anoshanda?
Humbowo huripo hwakati wandei hunoratidza kuti mapirizi aya anoshanda. Sezvatinoziva, mastudies akaitwa this Monuprevia anoratidza iwo kuti Monuprevia inoderedza kushaya kwevanhu, uyezve inoderedza mazuva ekuti vanhu vange vari muchipatara kana vabata COVID-19.
Mushonga uyu unodzivirira COVID-19 here, kana kuti tingati ivaccine here, kana kuti unorapa vabatwa neCOVID-19?
Mushonga uyu haudzivirire COVID-19, asi unotorwa sematorere atinoita Tamiflu kana vanhu munhu abata chirwere cheTamiflu, which means kana munhu atanga kuita masymptoms eCOVID-19, sekukosora, kupisa muviri, kuita mabayo nezvimwe zvakadaro, akakurumidza kutora Monuprevia, anenge ane a better chance yokuti ararame uyezve kuti asapinda muchipatara than akanonoka kutora mushonga uyu. Asi haudziviriri COVID-19. Nototi kana munhu abatwa neCOVID-19 okurumidza kutora mushonga, ndo zvingatobatsira, and symptoms ukakurumidza kupuwa mushonga, chance yekuti upinde muchipatara inenge yava shoma.
Mubasa renyu iri, Dr. Ranga, vanhu vanofarira chii, majekiseni kana kuti mapiritsi?
Zvandingataura vahwande ndezvekuti vanhu vese vanoprefera mapiritsi kumajekiseni. So this is one thing actually very positive about mapiritsi aya. Not only that, mapiritsi they tend to be cheaper. Anenge asinganyanyi kudhura kana uchikombeya kana kuti uchiyeredza ne ma infusions.